Meya weGutare Butareva Blessing Tandi vaudza Studio 7 kuti Kanzuru ine mabasa akawanda kwazvo ari kuda kuitwa kusanganisira kugadzirisa kushayikwa kwemvura kumusha wedanga mvura chikanganye dzimwe nzvimbo kutenga motokari dzinotakura marara uye kuwana vashandi vane unyanzvi mumapazi akasiyana siyana asi izvi zviri kudzoserwa shure nenyaya yechikwereti ichi
chikwereti chatiri kutarisira chiuswa momosi $900 million which is close to $1 billion yatiri kuoyewa nevagari vose vemuno vamutare chikwereti ichi chiri kubva mugore ra2013 kusvika izvozvi nokuti tinotarisira kuti pana 2013 paya vagari vazhinji vakasitashirwa mabills avo saka tinoona kuti chinge chakanyanya kukonzereswa nenhau yekuti vanhu vaitarisira kuti maybe pama next elections vanhu vachange vachizobvisirwawo zvakare mabills iwayo so hazvina kuzokwanisa kunge zvichiita saizvozvo so ndopakatanga kukura chikwereti zvakanyanya chizosvika chipindawo zvakare mucovid muno covid yativhiringidzawo zvakanyanya mu2020 tanga tine matotal lockdown akasvika muclose to 3 months
vatandi vanoti chikonzero chinopiwa nevagari chekusabhadhara mari pari zvino inyaya yekuti vazhinji vange vasiri kuenda kumabasa panguva yelockdown zvakare vamwe vakatosiyiswa mabasa acho izvozvo pakuti vashaye pekutangira zvisakadai vanoita mabasa ekutengesa vari muguta remutare vari kuchema kuvakuru vekanzuru kuti vabvise vanoita mabasa aya vari panzvimbo dzisina kutarwa nekanzuru mukuru wesangano revanorarama nekutengesa vari mutare informal traders association vaitai mabhobho kari parere vanoti vanoda kuti kanzuru ipe nhengo dzavo dzinodarika zviuru zvishanu mvumo yekutengesa munzvimbo dzakatarwa chete sezvo vachibhadhara mitero
vanhu vedu vari legitimate varamba ri kukombela nekuti takatodini isiti tirikubhadhara kanzuru tiri pafriendly tirikubhadhara kanzuru tiri pabhata tirikubhadhara kanzuru tiri pazb tiri pamaneka post asi vanhu vatirikubhadhara kanzuru ndo vari murodhi vachitengesa asi isiti tisiri kubhadhara mari so isiti ezimita tinewo plani yatakabuda nayo yatakanyorora zvokanzuru izvozvi rakatomirira response tirikuda kuti zvakaita kubva parenji yedanga mvura kusvika pabhata panga paine mupurisa wakanzuru uri stationary unoinforsa ipapo kuti hapana munhu anoronga chinhu ipapo toenda zvepa next point kusvika pastandard bank toda mupurisa unonga une vanhu vedu vari kubhadhara kanzuru so ndiyo proposal yatakapa
nemwe nyaya vahatirarami mumberume avo vanozivikanwa zvakare nerekuti Evans mumberume vanopinda chechi yejohani marange vakasungwa mwedzi wapfuura vachipomerwa mhosva yekubhinya uye kukonzera rufu rwemwanasikana asati abve zera ana machaya uyo aive nemakore 14 vachaziva nezvechikumbiro chavo chekuti vatongo vachibva kumba nemusi wechitatu gweta ravamomberume vabrian majamanda vaudza Studio 7 hatsi kuti nemusi wechitatu ndipo vachaziva kuti zvakamira sei pamusoro pechikumbiro chekubvisa mari yechibatiso
tapinda mudare nhasi nenyaya yebail application yahatirarami mumberume saka mutongi wenyaya ati akuda kuchinzvera mapepa etakanyora isusu magweta ari kumirira hatirarami uye newaperekeri wedzimhosva saka mutongi ati judgment yake inenge yava available ndozvaitika mudare ra
kubva pakasungwa vamomberume vaingonyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso vachinzi vakatarisana nemhosva hombe uye vachishirwa kuti vakabvumirwa kutongwa vachibva kumba vangangotize kana kukanganisa zvapupu pamhosva yavakatarisana nayo ndakamirira Studio 7 mamutare ndini Ledha Moyo.